mukuru weelection resource center vatawanda chimini mumwe vange vachidzidzisa vatori venhau vanotiisa rudzodza gara dzichishandisa manhamba pauwandu nokudaro vatori venhau vanofanirwa kuva neruzivo rwemhando yepamusoro kuitira kuti mashoko avanopakurira veruzhinji anzwisike nyore
bumbiro redu rinotiisa rudzo dzedu dzinofanira kunge dziri verifiable zvichireva kuti tinofanira kunge tiine mukana wekuti zvataurwa nezeki tinokwanisa kuzvijekesa here kuti zvinechokwadi ndozvaitika saka hatisisiri kutarisira sarudzo yekuti zvinenge zvataurwa neelection commission ndizvozvo aiwa hazvichenesi sarudzo yedu zvinochenesa sarudzo yedu ndeyekuti election commission ikati kwaprindwa mabalots akati vanobva vatiratidza kuti zvichiva mabalots acho ndeaya tamasungirira pakati patichazomabuditsa kubva apa maaverenga maona mabalots mangani ndo zvinofanira kunge zvichitapwa munhau izvozvo kuitira kuti dzisangova nyaya chete kuti ninge azohwina sarudzo kana kuti kwakati vanhu vakarohwa izvi zvakakosha kuti zvinge zvichitaurwa kunaka kwesarudzo hakungobudini ngotaura nyaya kuti chakati ndo chakazoitika kunobuda nevapepi venhau vanenge vachienda kunofukunura vachitsvagiridza kuti zvataurwa chokwadi zviri kusapotwa here nemafacts ari supported nedata
mutori wenhau pachirongwa ichi Chris Musodza anoti panyaya yesarudzo panobuda nyaya dzezveuwandu uhwo hunoda hunyanzvi pakuhushandisa nemazvo
data journalism inotipa zvinhu zvekushandisa zvinotibatsira kuti tigone kuona kuongorora kuti ichokwadi here chiri kutaurwa nevanhu kunyanyanyanya vanhu vanenge vachikampena vanotaura manumbers ekuda kuratidzira kunge vane masimba kunge vane vanhu vakawanda zvinonyanya kumarali and also takatarisa kune vanoongorora maelections aya vandakafanana data journalism inenge yakutibatsira manje kugona kunyatso kuverify information kunyanyanya inobuda pana kana pavoters roll nekuona kuti zvakutaura ndezvechokwadi here zviri kutaurwa even kukazoitwa maelections aya anenge akanzi akabiridzirwa kana tine madata journalists anengagona kubatsira panyaya idzi kuongorora nyaya nekuferefeta nekugona kunyatsoona kuti ichokwadi here chabuda ichinu
nyanzvi munyaya dzezvidzidzo zvedata journalism vamalvin mukudu vanoti mamiriro aita zvinhu neshanduko yaveko mazuva ano vatori venhau vanosungirwa kunzwisisa data journalism kuitira kuti basa ravo munguva yesarudzo rive remhando yepamusoro
saka zvakakosha kuti majournalist edu anga achinzwisisa nyaya dzekushanda nemakombyuta idzi kuti nyaya dzavanonyora dzingewo dziri nyaya dziri accurate uye dziri kuenderana nezviri kuitika mazuva ano mukatarisa kuri kuenda nyika kwaakubuda ratingati data kana information yakawandisa and majournalist edu kana asina maskills ekuti vange vachishanda neinformation iyoyi havakwanisi kunge vachiinforma nyika saka zviri in public interest for example kuti majournalist edu anga achitaura nyaya dzakaita sedzemaillicit financial flows nedzimwewo nyaya dzisingawanzi kutaurwa nezvadzo asi dzinenge dzichikwanisa kunge dzichinyoreka chete kana vachinge vachikwanisa kuverenga data nekushandisawo makombyuta kuti vaongorore nekupepeta information yavanenge vavanayi
mukuru wemedia center vaenes mudzengi avo vakaronga dzidziso iyi vanoti vatori venhau vanofanirwa kufambirana nenguva kunyanya mukunyora nezvesarudzo zvine udzamu
data journalism inyaya yokubudiswa kwemashoko kune umbowo huzere kwekuti panoshandiswa zvakaita semagwaro angabuda mudzinhamba angabuda mumaripoti angabuda paindaneti nezvimwe kuti zvinenge zvichinyorwa nezvazvo zvinatsobuda kuti zvine uchokwadi saka iyi inyaya youmbowo hunosimbisa zvinenge zvichibudiswa pakutapwa kwenhau nokubudiswa kumashoko
vatori venhau vanobva kunzvimbo dzakaita segwanda bulawayo masvingo marondera mutare karoi uye nemuharare vange vari pamusangano wemazuva maviri uyu wakapera nechitatu ndakamirira studio 7 muharare ndini Ledamoyo.